Nengo dze komiti dzinoti mukuru webasa rehurumende muparamende zvakare vari gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri kashiri gurukota rezvemari vamutuli ncuve vapupurai togarepi vasidin sekeramai amai tambudzani muhadhi vamathew nyashanu amai marian chombo amai tsitsi muzenda varoy bila sikelela gombo naamai spiwe mukunyaidze kubva kuzano PF nengo dzeMDC mukomiti iyi ndiva Morgan Komichi vainnocent gonese vaprosper museyami namzvare tabita kumalo pasi pebumbiro remutemo mutauri weparamende vajacob mudenda ndivo sachigaro wekomiti iyi vachitevedzerwa nemutungamiri wesenate amai edna madzongwe vatevedzeri vavo vaviri vanoti amai tsitsi gezi navamike nyambuya inhengo dzekomiti iyi vamudenda vati komiti ichaita musangano waiwe kutanga nemusi wechishanu uye komiti iyi inotarisirwa kudoma nhengo dzichange dzichipinda mune mamwe makomiti achange achiongorora mapazi ehurumende zvichakadai nhengo dzeMDC dzinoti hadzisi kuzotaura pamusoro pemotion yekutenda mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nekuvhura kwavakaita paramende mumwe vatevedzeri vemutungamiri weMDC vakomichi vati kutaura pamotion kuremekedza vamunangagwa pamwe nekubvuma kuti vakakunda zviri pachena
tino god better tozidiwa spichi iyo munhu vatisingatendi kuti akawina election tikaiva tati beta prezidenti waspichi kazoti tatobvuma kuti munhu akawina election ka kwatiri hana kushandisa chisimba kenda papawa zvinhu zvisina kunaka
vakomichi vaudza studio 7 kuti vacharamba vari mumuparamende uye vachaunza mamotion mamwe pamwe nekutaura mune dzimwe nyaya dzakakosha kuvana vezimbabwe
tinoziva tine paramende ndeimwe platform tina macouncil ndeimwe platform tine sroc ndeimwe platform isu satinoda chete kuramba tichitaura kuti election yezimbabwe yadirwa kusvika vana vezimbabwe vagutsikana the international world yagutsikana yaona tiri kufara kuti even the international world yakuona kuti zveshuwa election yezimbabwe yakabirwa
mangwana chaiwo vachatura mamotion anobata zvinonetsa vanhu munyika zvakaita sekushayikwa kwemari
tine motion iri on the deck yamavhenda ari kutambudzwa tine motion zvakare iripo iri on the deck yecash crisis tine motion imwe iri on the deck zvakare yedevolution neimwe motion yamaelectoral reforms so tiarola zvinhu izvi strategically and timeously kuti tiite escalate Our struggle will not end.
Sachigaro wesangano revatori venhau dzemuparamende reZimbabwe Parliamentary Journalists Forum muzvare Venaranda Langa vaudza Studio 7 kuti semaonero esangano ravo zvakakosha kuti nhengo dzese dzeparamende dzipenengure mashoko emutungamiri wenyika
tiri kuda kuti speech yacho ngaikritikwe vonyatsotaura kuti chii chinofanira kuitika kuitira kuti zvinhu zvakataurwa napurezidhendi izvozvo zviimplimentwe nyika ibudirire parliaments the previous parliaments mamdc tmps vaitocontributa papresidential speech vachinyatsokritika vachitaura zvinhu zvakakosha chaizvo zvaitokonzera kuti nyika mapolicies aimprove nyika ibudirire
mukuru wesangano rezimbabwe democracy institute dr pes sairwanya vanoti kunyange zvakakosha hazvo kuti nhengo dzeMDC dzitore matanho adzinoda kuti dziwane zvadzinoda panyaya dzematongerwo enyika kusataura kwadzo pamotion yekuremekedza mutungamiri wenyika hakuna zvakunobatsira
but ivo vane kodzero vanhu vemdc kuita izvizvo nokuti zvinovabatsira kuti vawane kana vari munegotiation kana pane zvavanodawo kuwana kubva kuzanu munyaya dzepolitics ikodzero yavo yokuita izvizvo asi vane kodzero yavo hapana kuzimbogwe mbaradza vamunangagwa hapana chimwe chobuda
dr ruhanya vati mdc ine nhengo shoma dzisingakwanisi kukanganisa zanu pf kuita zvainoda muparamende ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin manguja